Nyaya yatakatarisana nayo vawande ndeyekuti vabereki vakatobhadhara mafees, vana vanoenda kuchikoro but maticha haakwanisi kuenda kuchikoro nenyaya yekuti vanonyunyuta maererano nemuhoro, vachiti muhoro wavo unofanira kuuya ari maus dollars kana kuti equivalent yemari yemaus dollars yavaihora. Hurumende ichita ingakwanisi kuva nemuhoro wakadaro.
Tiudzeiwo nyaya iripo yamakatarisana nayo.
Nyaya iripo yatakatarisana nayo inyaya yekuti haisiri nyaya yemuhoro chete, takatarisana nenyaya dzakawanda dzeekonomi, kuti ekonomi yedu yakamira sei. Saka waili tine nyaya ine chokuita nenyaya yemuhoro wevashandi vehurumende, kungava kuzvipatara, kungava kuzvikoro nekune zvimwe zvakadaro, nyaya huru yatakatarisana nayo inyaya yekuti tiite revisit social contract yenyika, kudlidzana kwehurumende, mabhizimisi nevanhu nyika yose, kuti toita sei kutinde kumberi. Ndokusaka isu seZimbabwe Council of Churches, nyaya yatinomanya nayo kwenguva yakareba yezvino inyaya yekuti panoda a comprehensive broad-based national dialogue, kana kuti nhaurirano yakadzika yenyika inoinkluda vanhu vose, kuti tiwane gwara rokupfuurira naro mberi tiri pamwe chete. Iye zvino hatisi kufamba pamwe chete senyika, umwe noumwe ari kutamba akatarisa kwaanoenda. Saka inyika iri mumazango. Saka chero mukati mawana solution, inongova solution inokunyaradzai one day, but mangwana panomuka mumwe achichema kuti zvakati hazvisi kufamba zvakanaka.
Dr. Mtata, sei muchiti iyi ndiyo nzira ingabatsira mukugadzirisa zvino munyika?
The reason why sechurch taramba tichinsista kuti a broad-based national dialogue iri necessary, inyaya yekuti nhamo yedu haisi kueducation chete, haisi kuhealth chete, but iri kuma areas akawanda okuti panofanira kunge panomuonera pamwe. Maefforts ose ehurumende haagoni kurikognaiziwa kana vanhu vasiri kufamba nemuvono mumwe chete. Ndo nyaya yatiri kuinsista avawande.
Kuti paite kutaurirana kwamuri kutaura Dr. Mtata, vamwe vamunofanira tidene magara navo pasi mukataurirana navo vari kuti chii, hurumende iri kuti chii, nyangwe ivo varayiridzi nevemabhizimisi vari kuti chii pamusoro penyaya iyi?
Tadaidzira musangano izvozvi vahwande, musangano nevatungamiri vemapoka evarayiridzi, nesuwo tadaidza masecretary education kuzvikoro zvedu zvemachurch. Tinovimba kuti zvatichanzwa kubva panhaurirano iyi tichazvipfuudzira mberi, kuti tigonzwa kuti vehurumende vanoti chii pazvinhu zvichabuda panhaurirano idzi.